my toys. Anoganza ne my toys. Ndotongo rova doro iri rinondi paku kangana. Nguva yacho nemukana zviri kuramba kusangana. Every day tinongorara chiti maybe mangwana. Ndopasichaita. But I was wakwana. Vakutorwadza musana. Zvinorwadza kuona baba vachimukira pamushana. Mwari pindira Jesu pakda minana. Masango matema aiwa bundu rakashiba. Haringango swere chema taneta msodzi kushima. Baba vakaritaya kubasa. But hapana pengine. Hanzi pane mari dzavaiba. Ghetto rinonditi prodigal son. Ndakambotiza joni ndanyeperwa kudanzi ndamitisa shami. Ndaimuchengeta nemwana ye.
Dai mai kwanisa kuvhura pfungwa dzangu. Ndokurwisana ne wando. Mupfungwa muzere wando. Dai mai kwanisa kuvhura pfungwa dzangu. Ndokurwisana ne wando. Mubrandi muzere wando. Ndenamodza angu.
Inzwa ndaive muround nagomwe. Tantisina cash but antine mbanje muhomwe. Best believer isi secret namwe neta utsomwe. Paiti pisira wiki reso kwana mazuva manomwe. Vaida kutiza urombe namwe akaita varombe. Tari aive mhandarasi namwe akaita pombe. Tinomuona pana fourth anodzivhura hombe. Kokuzoti zvinodhaka anofizura mukombe. Jechari ne type yese ghetto rine vibe rese. Akamixa two vasikana so here to wife wese. Akanzi uchaita say man that was a tough question. Akadisonwa namdara that was a rough lesson. Any mini money more, I just want the money more. Takakura titty broke, titty weird and funny so. Megs, hey.
Dai mai kwanisa kuvhura pfungwa dzangu. Ndokurwisana ne wando. Mupfungwa muzere wando. Jaja.